ndakakura kuZimbabwe ndikatiza kuZimbabwe ndikazobvawo kuZimbabwe ndakuendawo kuchikoro kunowedzera pandakanga ndasvika asi ndakaramba ndiri munhu anoda kuti ndiona kuti chicha ndingaita kuti ndibatsire nyika yangu so ndozvandanga ndichingoita makore ese ayapfuura kutsvaka mikana yekuti tibatsire vanhu kumusha vana vechikoro zvikoro zvinonidha kugadzirwa maclassrooms azvo nezvinhu zvakadaro uyezve nekubatsirana nemapato ese panguva yeGNU year ndaibatsira kuti titsvage maprograms ekuti tipromote yavaiti national healing and reconciliation so ndozvandiri ndiri munhu ari kudawo kuti Zimbabwe yedu idzokere payakanga iri saka ende igopfuura ipapo ndozvinhu zvandiri kunyanya kunzwa mumwoyo mangu so ndingati ndiwo Dr. Manyika kana vanhu vanga vasingavazi
tinoona kuti muri kushanda nesangano reBuild Zimbabwe mungatsanangura pamusoro peurongwa hweBuild Zimbabwe
Build Zimbabwe yakatanga ari maprograms angu andaita kumakore ndichiendesa zvandaichitaura zvekuti taitsvagawo vanhu vanogona kutibatsira kuno toenda nemagroups kumusha vanenge vachinovaka maclassrooms uyezve tichitraina vana taiita maconferences ataiti maone tribe conferences ekutraina vana tichitanga ataiti maproblem solvers clubs iye zvino ndakazoti no ndiuda kuti ndiunze vamwe mazimbabweni patibatsire nemazano ekuti tingasvike sei seipapo pana 2018 kuti date zvinhu zvachinja pana 2018 tichiunzwawo vamwe vanhu so iye zvino Build Zimbabwe yave organization yandingati iri kuvakwawo nemamwe mazimbabwe ndaisiri yangu chete
takanzwawo kuti sangano renyu reBuild Zimbabwe rine urongwa hwekuvaka dzimba muguta reBulawayo mungangodimurira vateereri kuti vanzwisiwo kuti zvakamira sei
tine mapartners kunoku vanodawo kutibatsira nezvinhu zvakaita seizvozvo ndo zvinhu zvinotirwadza hama yangu chinhu chinondirwadza ndechekuti varipo vanhu vari kuti tiri kuda kubatsira Zimbabwe asi kazhinji kachona chatinowanzosangana nacho ndechekuti patinozoda kuti tichizobvumirwawo nehurumende kuti tiite zvimwe zvinhu tinowana kazhinji kachona tisingakwanisi kuzopiwa mvumo yekuita zvimwe zvinhu saka urongwa hwedu izvozvo ndehwokuti munhu wese anofanira kuve aine panhu pekugara panhu pekugara pakanakawo panhu pekugara pari affordable saka iye zvino chatata kuda kuita manje ku ndechekuti tichiita programu yachona kuti ichishanda manje kuBulawayo nekune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana asi munongozivawo zvinhu zvatinosangana nazvo on the ground kuti maprograms achona iwayo aitike so tiri kupusha kuti zviitike ameno kuti zvichafamba sei asi weare determined kuti zvinhu zvachona zvibudirire
tinoonawo pari nhasi Dr. Manyika muri kufamba napastor Ivan Mawarire mungatiudzawo pamusoro peukama hwenyu
nyaya iripo ndeyekuti pane maevents akunge achirongwa nevanhu vokuno vachiti varoda kuti vanzwisise kuti what is the way forward toendera mberi sei kumusha saka vanhu ivavo vakandidaidza kuti nditaure paevents avanga vachiorganiza and it so happened kutiwo ava pastor Ivan vanga vari kuuyawo ndakatosanganawo navo for the first time iyo nguva pavakauya paweekend yapfuurai ndinofara chose kuti vechidiki vamukawo zvino chinhu chinonyanya dambudziko ratiinaro kumusha nderekuti tinorwisaniswa mazera akasiyana siyana saka hatikwanisi kuti tigozopanana mazano kuti tigokwanisa kuve neyatinoti yaunited front